Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndikumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kuti isusu tizokwanisawo kuti chirwere kana chakuda kutibata tinokwanisa takadzivirira ndoparo kuya nhau yenhomba. Vanhu ngavarege kutya zvavo, nhomba iyi yabayiwa vanhu vakawanda mabhilions pasi rose ende taona kuti aiwa zviri safe zvakanaka. Vanhu ngavarege kutya zvavo, ngavabayiwe zvakanaka.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuuraya pamwe nekubata vanhu vakawanda munyika.
Saka zvatanga tichinyanya kutaura ndezvekuti zvakakosha kuti vatori venhau vasa shungurudzwa kuitira kuti my elections agotaurwa chinzi ari free and fair.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu onyunyuta pamusoro pekumbunyikidzwa kwekufambiswa kwemashoko muZambia. MDC Alliance inoti iri kushushikana zvakanyanya nekudzingwa kwakaitwa makanzura ayo emuChipinge Town Council nebato reMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe mazana masere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemakumi mana nevanomwe kana kuti 4,047. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana negumi nezvisere nemazana manomwe ane makumi mashanu nevana kana kuti 118,754. Vanhu vapora munyika yose kubva kuchirwere cheCOVID-19 vava zviuru makumi mapfumbamwe nezvina nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevashanu kana kuti 94,925. Ichizivisa zvayakawana nezuro, hurumende yakati vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, uye vamwe zviuru makumi mana nezvinomwe nemazana masere nevapfumbamwe kana kuti 47,809 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevaviri kana kuti 1,966,612. Vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemumwe chete kana kuti 1,132,201. Uwandu huu huchakwira nhasi apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzayaita. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 uye kuti vasateerere zvinobuda padande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCOVID-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna taisireva. Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Brighton Chireka vanoti veruzhinji vanofanirwa kusaungana kundufu panguva ino yedenda reCOVID-19 uye vateerere zvinotaurwa nebazi rezveutano pamusoro peuwandu hwevanhu vanofanirwa kunge vari parufu. Dr. Chireka vanoti panguva ino yeCOVID-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamaski, vageze maoko uye vagare vakataramukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Ngati nzwe urukure ya vaita na Mavlas Mfanganya wewe Studio 7.
Kagara tichibai wa nomba, viratiri wa anawadoko, takabai wa TB, takabai wa polio, takabai wa gwirikwiti. Mnoto zaodi mzimbabwe polio takai peza, niye kubai wa nomba ito zizi. Shaka shakangu fana na pa COVID. COVID anga sata ane chokuila pisa na ayo. Asi chatuno zaodi chokuila ni chokuti tikakwansa kufika mamaski edu, kijigiza moku edu, singa ungane ungane. Tichikwansu ku tiyadwati social distance. Kana tete zho zho, tulakuti sisu. So kwa ni so kutikiruwele kana chao kutokutu bata tino kwa ni kia taka zivirira lopa rukia ni nawe nomba awa wanike waka baiwa wapeza au makosa au kana hivyo ni waka batu kwa nacho awas kupinda mchipatara
kana muria isha ikirwa ni munu avakuru isha ya nechi rukwele che COVID-19 jaka kosha sei kutivano wasa wanikuwe wachunga ni uwandu
pachivano chedu muna anenga afa tinofana kutitiende tino bata maoko aspari jino tiku kumbira kuti tinoaondu gisisa zuchemo jivano nawe kutiko guwarno cherwa nani tineva nove anokwansa kuya kuzochera guva vanenge vakafika ma protection from ma council edu endeva nukutitende panama ipapo ngati endeva nukubumirwa nemtemo shukanzi 30 chete ngati uendeva wano 30 ngati ufekeo ma maski edu tikasadaro taona zimba zijivarwa taona muri zijivarwa baba wafa mai watevera vana watevera ne COVID nukutivese vanga wari panamo saka zinu zatu kudziza tunaurombo nazo saka zirugireva hezo kutino ngati tochinjai machemere edu inguva ino yatiri yakaoma asi inotoda kuti tikwanise kuzvidzivirira
avanga vari chiremba uye nyanzvi yezveutano Dr. Brighton Chireka vachitaura naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7 vari kuBritain. Mavhoti ari kuverengwa muZambia zvichitevera sarudzo dzakaitwa neZuro. Sangano re-Electoral Commission of Zambia ravimbisa kuti zvakabuda musarudzo idzi zvichaziviswa mazuva matatu asati apfuura. Sangano re-Media Institute of Southern Africa kana kuti MISA rinoti riri kushushikana zvikuru nekusachengetedzeka kwevatori venhau pamwe nemapoka ezvekufambiswa kwenhau muZambia kubva munguva yegadziriro dzesarudzo, zuva resarudzo uyewo mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti riri kushoropodzawo kukanganiswa kwekufambiswa zvakanaka kwemasaisai kubva pazuva resarudzo richiti uku kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvichivatadzisa kupinda mumadande mutande kana kutumira kana kutumirwa nhau. Ukuwo sangano reAfrican Union rati riri kufadzwa nerunyararo rwakavepo pazuva resarudzo. Vari kutungamira chikwata cheAfrican Union uye vaimbove mutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Bai Koroma vaudzawo mutori wenhau weVoice of America Peter Clot uyo ari kuZambia kuti vamiriri vemapato akakwikwidza musarudzo vanoti havana zvenyunyuto uye vaKoroma vati vanofadzwawo nekuzvibata kwevanhu vemuZambia munguva yesarudzo idzi. Vanhu gumi nevatanhatu vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunyanga hazvo makwikwi akasimba ari pakati pemutungamiri wenyika vaEdgar Lungu navaHakainde Hichilema. Zvichabuda musarudzo zvinonzi zvinogona kuziviswa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti mazuva matatu. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata vari kutungamira chikwata cheMISA mukuongorora sarudzo idzi uye vari sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze.
Chokwadi taita press conference nasi muLusaka pa MISA House chiudza vatori venhau zvataonawo mutsvakurudzo dzatanga tichiita kuno nezvatinokurudzirawo hurumende vatungamiri venyika nevamwe vakadaro vane mainterest mukufambiswa kwemashoko. Saka zvatanga tichinyanya kutaura ndezvekuti zvakakosha kuti vatori venhau vasashungurudzwa kuitira kuti maelections agotaurwa achinzi ari free and fair. Izvi tanga tichizvitaura tichiona kuti kubva muna February gore rino muZambia kuna vatori venhau vairohwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika kumaredhiyo kwavo kwavanoshanda, dzimwe redhiyo dzichibhombewa dzichipiswa asi pasina munhu akasungwa. Izvozvo tinokurudzira vanenge vari muutungamiri kuti tisadzokororeka ndezvimwe zvatataura.
Kwaivo vatori venhau vari kushandawo sei mukuburitsa kwavari kuita mashoko? Muri kugutsikana here nemashandiro evatori venhau?
Vapawo yambiro yekuti tanga tichiona kuti kune vamwe mukati medu vanga vachiita kutora nhau vachiita zviri unethical, tikati izvozvo zvakashata vanhu vanofanira kuita nawo vachitora nawo vachitedzera zvavakadzidzira zviri professional vasina kwavakarerekera ndezvimwe zvo zvakakosha kuti vanhu vabenefite vanenge vachida kunzwa zvinenge zvichiitika musarudzo. Tazotaurazve nyaya imwe mitemo kunyanya zvecyber security, tikati haizvozvo izvozvo zvisingaitiki hatizvikurudziri kuti hurumende dziise mitemo inodzvanyirira kufambiswa kwemashoko.
Nezuro maigunun'una nekwamunofungidzira kuti kuudzimwa kwemasaisai kana kuti indaneti, nhasi yanga yakamira sei indaneti?
Nhasi indaneti yanga iri nani tichitarisa pane zvaiitika nezuro, asi tiri kuti hasati zvasvika chaizvo pamagariro yanga ichiita indaneti kufamba kwayo nekuakisiswa kwayo nevanhu. Saka takaramba tichikukurudzira maresponsible authorities kuti ngaivhurwe indaneti vanhu vese vakwanise kuishandisa zvakanaka, nekuti ndo key panyaya yeaccess to information.
Tiri kunzwawo pamwe nekuona mumadande mutande umu kuti kune mhirizhonga iri kuitika. Zvii zvamuri kuonawo imi?
Nyaya yemhirizhonga tinoinzwa uye zvimwe zvinoonekwawo, asi isu donzo redu rakanyanya kutisumudza kuti tisvike muno tichibva kunyika dzakasiyana siyana dzekuchamhembe kuafrica sevatori venhau, kwanga kuri kunyanya kutarisa kuti hapana here umwe wedu avhiringidzo mukuita kwake basa. Saka ndokwatanga takanyanya kuisa maziso edu kuti hapana here avhiringidzwa, arohwa kana aitwa zvimwe. Saka zvimwe tinozviona, tinozvinzwa, asi isu takaisa maziso pavatori venhau.
Ko vemapato ezvematongerwo enyika mune mashoko amavapawo here tichiona kuti mhirizhonga inogona kuzoitika panoziviswa zvabuda musarudzo?
Kune vemapato ematongerwo enyika tanga tichiti vasakusudzira kana kukonzeresa nyonganyonga nekushora vatori venhau kana kutaura zvakashata zvinozopedzera zvava kuti vatori venhau vangazorohwa kana kuvhiringidzwa mukuita kwavo basa, nekuti takaona kuti mamwe political parties maleaders avo angachikonzeresa zvinhu zvakadaro. Asi tafarawo nezvakambotaurwa navalungu paworld press freedom day zvekuti vatori venhau vacharamba vachiprotectiwa mukuita kwavo basa. Saka izvozvo tati nezvaramba zvakadaro muzambia.
Ava vanga vari vari kutungamira chikwata chemisa mukurora sarudzo kuzambia uye varisa chigaro vemisa zimbabwe vagolden maunganidze vari parunare mulusaka kuzambia nestudio 7. Asia Alliance inoti iri kushushikana zvakanyanya nekudzingwa kwakaitwa makanzura ayo emuchipinge town council nebato remdct. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera kudzingwa mukanzuru kwemakanzura mana ekuchipinge anoti vazivanai nyakuchena amai Sara Marwa, vaCrispin Rambu naamai Laina Madenyika. Makanzura aya akadzingwa mushure mekunge gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanyorera vakafanira kubata chigaro chemunyori wekuchipinge nemusi wafonya Mavhuvhu vachidzivisa kuti vana ava vainge vadzingwa neMDCT nokudaro havaikodzera kuramba vari mukanzuru yechipinge. Barambu avo vanove munyori wezvekufambiswa kwemabasa muMDC Alliance kuchipinge Central vati kudzingwa kwavo kwakanangana nekuparadza MDC Alliance.
Akarisevwa tsamba musi wa6 last Friday ndakasvika kubva ndadzokera kumba. Pandakadzoka kumba ndopandakasvika kwanetsamba ndotaura kuti yanga yakanyorwa sikoliwa taitwa recalled by MDCT. Isusu patakaenda kumaelections tichinzi MDC Alliance President wedu advocate Nelson Chamisa.
Arambu vati zvisine nekudzingwa kwavo vanhu vemuchipinge vacharamba vachitsigira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Saka isusu sechipinge ndiri zvemurongi wemusangano weMDC Alliance muchipinge Central ticharamba takamira takabatira mupendero wenguo ya President advocate Nelson Chamisa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwachwayo vati kudzingwa kwemakanzuro aya kunotyora kodzero dzevanhu vakavasarudza.
NPF namonzora zvokudzinga macancellors MDC Alliance hazvisi pamutemo. Kwavaita macancellors ekuchipinge town zvinotokomba kuti ava navanhu vanotya vanhu. Unovadzinga sei vanhu vakaketwa ngevanhu vaemerere zvido zvavo mundaraunda dzavo? Vachaemerwa ndiani? Iye zvino even zvaNPF yakona nemabyelections aidi kuita zviri pamutemo.
Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati havana chavari kukanganisa sezvo vari kutevedzera mitemo iri mubumbiro remutemo yenyika inopa simba bato kudzinga vanhu vanenge vasisakodzeri kuva nhengo dzebato.
Chatinogona kutaura ndechekuti vanhu vatakadzinga mukansel kuchipingi vanhu vakasiya bato izvozvo takazviita takatarisa section 129k yeconstitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti kana munhu asiya bato rakaita kuti avhoterwe muchinzvimbo munhu iyeye anofanira kusiya chinzvimbo ichocho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZanu PF vaSimon Kayamoyo. Asi imwe nhengo yeZanu PF Mani Kalende vaVladimir Mukada varamba mashoko ekuti bato ravo riri kushanda neMDCT kukanganisa MDC Alliance sezviri kutaurwa nevamwe. Kudzingwa kwemakanzura yekuchipinge kunotevera kudzingwa zvakare kwemakanzura 12 emuguta remutare, kudzingwa kwemakanzura matatu eguta rekwekwe zvondirapera, pamwe nekudzingwa neMDCT kwenhengo dzeparamende dzeMDC Alliance. Izvi zviri kuitika kubva pakaturwa gore rapera mutongo wedare reSupreme Court wekuti bato chairo rakasiyiwa navamogeni tsvangirai ndereMDCT, uye kusarudzwa kwakaitwa vaNelson Chamisa muna 2018 kwaive kusiri pamutemo weMDC. Mutongo uyu wakatiwo Congress yakaitwa naMuzvare Tokozani Kupe yainge isiri pamutemo. MDCT yakazoita Congress yayo gore rapera, iyo yakaona vaDouglas Monzura vachisarudzwa semutungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zvekudzivirirwa kweBritain vaBen Wallace vayambira kuti Afghanistan inogona kuva nyika ichakundikana kuzvichengetedza, uye chikwata cheAl-Qaeda chichadzika midzi yacho munyika iyi. Izvi zvaburitswa nesangano renhau reSky News. VaWallace vazivisa kuti Britain ichatumira mauto ayo kuAfghanistan kuitira kuti anobatsira kuburitsa zvezvarwa zveBritain zvinodarika zviuru zvina zviri munyika iyi. Mauto aya achabatsirawo zvizvarwa zvemuAfghanistan zviuru zviviri, izvo zvinogona kuurayiwa nechikwata cheTaliban sezvo zvaishanda nemauto emuBritain munyika iyi. Zvichitevera kusarudzwa kwava Jolly D Matongo kuve meya weguta reJohannesburg muSouth Africa, zvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinoti vaMatongo ngavebve pachigaro sezvo vasiri munhu wemuSouth Africa azere. Baba vaMatongo vakaberekerwa muZimbabwe, asi amai vavo vari munhu mutema wemuSouth Africa. Asi vamwe vanoti vaMatongo munhu wemuSouth Africa azere ane kodzero dzekuva meya weguta iri. Guta reJohannesburg raburitsa mashoko richiti hapana kupokana kuripo kana kutyorwa kwakaitwa mitemo sezvo vaMatongo vari chizvarwa chemuSouth Africa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanoti bato ravaMatongo reAfrican National Congress rinoti vaMatongo chizvarwa chemuSouth Africa uye vane kodzero yekukwikwidza musarudzo dzavanoda, richitiwo vaMatongo vacharamba vari pachigaro chameya weguta guru iri. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaMukonza kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vakatambira chigaro ichi vaMatongo vakataura kuti ivo chizvarwa chemuSouth Africa, asi baba vavo munhu akabva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa akagara muSoweto ndomakakurira vaMatongo. Saka mukutaura kwavakaita kwakabva baba vavo zvakabva zvasumudza mhepo. Vakawanda vemuSouth Africa vaitaura paTwitter nepasocial media vakasumudza mashoko ekuti vaMatongo vangadai vasina kusarudzwa kuita meya weguta reJohannesburg nokuda kwekuti ivo mubvakure. Pakasumudzwa nyaya dzakawanda dzinotaura kuti ayo nyika yeSouth Africa yaakuchitorwa nemabvakure, vairatidza kushatirwa kukuru. Saka ndo zvanga zvichibuda.
VaMatongo vakati pane rubatsiro rwavakawana kubva kune zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa here?
Mazuva ati fambei pane mapato akati wandei kusanganisira bato reAfrican National Congress iro riri kumirirwa naivo vaMatongo, rakabuda richitaiwa iro haripindiri munyaya dzekuvengwa kwevanobva kure. Zvimwe chetezvo nebato Economic Freedom Fighters rinotungamirwa navamalema rabudawo richitaura kuti vamatongo munhu wavanoziva akabvira kare ari mune zvematongerwo enyika yemusouth africa uye akazvarirwa imo musouth africa, saka vati havadi kubatanidzirwa munyaya dzavati hadzina maturo.
Saka nyaya yava matongo yakamira papi? Chii chiri kuitika?
Zviri kubuda ndezvekuti kutaura uku kwekuti vamatongo vabve pachigaro nokuda kwekuti mubva kure kunenge kuri kushaya simba, nekuti panewo vaakusumudza mazwi vachitaura kuti aiwa handizvo vamatongo vanotenderwa tokwikwidza sekukwikwidza kwavakaita nokuda kwekuti mutemo weSouth Africa unovatendera kuti vange vachikwikwidza muzvigaro zvakaita sekuita meya weguta guru reJohannesburg.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare, natanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, mhuri yenhabvu iri kupokana nekunyoreswa kwakaitwa zvikwata zvemuZimbabwe kuti zvitambe mumakwikwi emuAfrica. Imo muZimbabwe macho musina nhabvu iri kutambwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FIFA yakanyoresa FC Platinum neBlack Rhinos Queens kuti dzimirire nyika muCAF Champions League. Imo muZimbabwe mave nemakore maviri musina nhabvu. Vateveri vemutambo uyu vanoti izvi hazvina musoro nekuti zvikwata izvi zvichanyadzisa zita renyika zvazvindikitwa nekugarisa kwazvaita zvisati zvapinda munhandare. Vakawanda vari kubvumirana kuti panguva ino mitambo yemuAfrica yaifanira kumbomiswa kusvikira nhabvu yemunyika yasimuka. Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019, panguva iyo nhabvu yevanhukadzi yaitove nenguva isisatambwe. Murairidzi wenhabvu akamboraridza Dynamos Lloyd Chigove anoti zvaitwa Black Rhinos Queens kusairira vana kuhondo vasina zvombo zvekunorwisa nazvo.
Bhora revanhukadzi munyika medu harisi kutambwa, tiri kungosairira vana kuti vanotamba. It's like taking the chicken to slaughter.
Sachigaro wesangano revatsigiri venhabvu reWarriors Friends Club vatenda izhakata vanoti Rhinos Queens neFC Platinum dziri kupinda mumakwikwi aya dzakasaririra.
Tinoona bhora iri riri kutambwa neBlack Rhinos Queens neFC Platinum mutambo wemakwikwi eCAF Champions League richave nedisadvantage kune vana vano kubva kuno kuZimbabwe, nekuti vakanga vasingatambi bhora kwenguva yakareba tambai bhora wakomana Black Rhinos Queens.
Mutambi wenhabvu Elliot Muchachi anoti ari kushamisika kuti ZIFA yakadoma sei Rhinos Queens neFC Platinum kuti dzimirire nyika iyo nhabvu yakapedzisira kutambwa kare kare. Muchachi anoti Zimbabwe yanga ichifanira kumbomira kukwikwidza muAfrica umu sezvo zvisiri pamutemo kuti gore rega rega nyika inofanira kuita vamiriri. Mutauriri weZIFA vaxolisani Gwesela vanoti havamanikidzwe kupinza zvikwata muCAF Champions League, asi kuti vari kuedza kuchengetedza zita renyika mumakundano aya.
Hazvizi kombauzari kuti tienese team kuti inotamba CAF Champions League, asi seZIFA tinofarira kuti tiene timu imwe chete inonomirira nyika kuti tionekwe senyika tambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
Chigove anoti Zimbabwe inofanira kurongeka sezvakaita dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica idzo dziri kutamba nhabvu panguva ino yeCOVID 19.
Ngatirongekei pakuti bhora redu ritambwe. Handizive kuti chii chiri kukanganisa kuti titadze kuti mutambo utadze kutambwa munyika medu chete dzimwe nyika dzese dzichitamba dzakatikomberedza. Kana bhora riri kunzi riri kutambwa kuBotswana, bhora riri kunzi riri kutambwa kuLesotho, bhora rotadza kutambwa muZimbabwe.
Nabu yakambodzoka kwechinguvana nemutambo wechibuku Super Cup ikazomiswa nehurumende nemhaka yokuwedzereka kwevanhu vanga vachibatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIndia.
Pane ushamwari ushoma pasi rose hwakakosha kudarika huri pakati peAmerica neIndia. Sekutaura kwegurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken mushure memusangano wavakaita negurukota rezvekunze kweIndia vasubra Hamanyani Jaikashenka. Vachitaura kumucheto kwemusangano wakaitwa pakati pevaviri ava, vaBlinken vakatsinira kuti zvisungo zvakaitwa pakati peIndia neAmerica zvinoreva kuti nyika mbiri idzi dzine matongerwo enyika ari pamberi pedzimwe nyika, dzine upfumi hukuru hwepasi rose uye dzine michina yakakura inokwanisa kuburitsa mweya wekarbon, uye nyika mbiri idzi dziri pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ezvekunze. Nyika mbiri idzi dzinobatsirwa nevanhu vakasiyana mukuvaka upenyu hwemangwana mumakore anotevera anodarika 21st century, vakadaro vaBlinken. Pane zvese zvakakurukura, vatungamiri vaviri ava vakataurawo pamusoro pedenda ranetsa pasi rose reCOVID-19. Hurumende yeAmerica yakapa mari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora kuIndia yekubatsira pakurwisa denda reCOVID-19, uye vaBlinken vakazivisa kuti America yawedzera rubatsiro rwairi kupa India nemamiriyoni anosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekutsigira nhomba dzeCOVID-19 muIndia yose. Mari iri kuwedzerwa iyi ichashandiswa mukusimbisa urongwa hwekutenga nhomba dzeCOVID-19 nezvikwanisiro zvinoshandisa mukurwisa denda iri, pamwe nekuwedzera ruzivo rwevashandi vezveutano vanosanganisira vakoti navana chiremba. Pamusoro pezvo, America neIndia zvichashanda pamwe chete mukupedza denda iri, kusanganisira nemubatanidza wenyika dzinosanganisira India, America, Australia neJapan. Pasi pechirongwa ichi, nyika idzi dzichabatsirana kuti pave nenhomba dzeCOVID-19 dzakakwana dzichashandiswa nevese vari mugungano reQuad. Nyaya dzekuchengetedzwa kwenharaunda dzakakurukurwawo, kusanganisira kuchengetedzwa kwedunhu reIndo-Pacific kuti rigare rakasununguka, pamwe nechinangwa chekuti Afghanistan igare ine runyararo, yakachengetedzeka uye yakatsiga. Vaviri ava vakabvumirana kuti hapana mhinduro yehondo pakukonana uku. Pane nzira imwe chete, vakadaro vaBlinken, uye iri patafura yekutaurirana kugadzirisa kusagadzikana murunyararo, uye kuti Afghanistan ive inotongwa nenzira dzechokwadi dzinomirira vanhu vavo vose. vaBlinken vakati, semutungamiri wenyika mbiri idzi dzine utongi wejechetere, takabvumirana kuti tichaita zvese zvatinokwanisa kuti pave nerusununguko kuenzaniswa kwemikana kuvanhu vedu vese. Tinoziva kuti tinofanira kugara tichiita zvakawanda kuitira kuti zvinhu zvinakire munhu wese. Seutongi wejechetere watinawo, India yakafanana nenyika yedu uye inosimbiswa nevagari vayo vanofunga vakasununguka. Tinorumbidza izvi, vakadaro vaBlinken. Vakatiwo vanoona rusununguko rweIndia sesimba rezvakanaka mukudzivirira Indo-Pacific yakasununguka uye yakavhurika zviri kwazvo. Pasi rose rakasununguka uye rakavhurika. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIndia nemumatunhu akaipoteredza. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva iyo pasi rose riri kuchema nedambudziko reCOVID-19. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 sezvo chirwere ichi chiri kuuraya pamwe nekubata vanhu vakawanda munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 13 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bonke abazawuphatheka kuhlelo lwezeta ITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo abazokwakha labathengisayo kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane weCOVID-19.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owe-trade fair oke wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiya ku-25.
Ngibona sengathi ulungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asenza ngawo sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela.
Ukubalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lephalamente. Kuhoza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair owawukhangelelwe kwenziwa ngoNtulikazi wadluliselwa phambili ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 kuNcwabakazi kusiyafika mhlaka 25. Inguquko elethwe lubhubhane lwe-COVID-19 isibangele ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi labo abazaphatheka embukisweni lo babe lencwadi ezitshengisa ukuthi abalagcikwane le-COVID-19 njalo sebehlatshiwe ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso weZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhangelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha i-businesses. Izitolo zakithi will benefit, lama food outlets they will benefit, and other business activities zizaba boosted. Yebo ye, siphakathi kwe-COVID-19. Ngesikhathi se-trade fair, i-protocols the World Health Organization.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi ikhansili yakhe izahlala ehlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
Izeta lohlelo oluqakathekile wakobulawayo ngoba lunika ithuba osomabhizinisi ukubana betshengise njalo bedinga amanye amakhadi. Kodwa ingozi ekhona lonyaka yokuthi sibhekane negcikwane le-COVID njalo sicela abantu benanzelele njengedolobho i-COVID response team yethu iyabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu bezigcine kahle benanzelele lo mkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, uMnumzana Mike Ndiweni Uthi indikimba yalonyaka ezTTF ibapha idlabuzane.
Esikhangelele ukuthi abazisebenzayo labo bathole ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko se-trade fair lonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi sibone ukuthi into sezitshintshile sesiphila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini ukuthi sidonse kanzima sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sobunzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza umhlali wakobulawayo uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso we-ZITF waba ngwehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-trade fair kuba khona ngayona le inyanga. Kodwa ngibona ngani iningi lethu vele sizayihluleka ukuthi sihambe siyefika khona labantwana ngoba khathesi imali ukuthi vele sihambe siyetesta i-COVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu ukuthi sihambe this time. And i-trade fair isipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathesi ukhaya ngani konke lokhu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuguqulekile. Khaya ngani i-trade fair sizaba ngabo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazawuphatheka kuhlelo lwe-ZITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucecisa labathengisayo. Kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa yi-COVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahola angamashumi amane lesishiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini awe-ZITF.
Umbukiso we-ZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye lamathuba akhona, showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baviko sebe ngamakhulu edlula amane i-408 asebebhalisile ukuba bazabe bebukisa lonyaka ku-ZITF kulabanye abavele kwamanye amazwe anjenge-Belarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, i-Nigeria, Indonesia, South Africa kanye le-Tanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isingamachumi ayisichiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yamabandla abokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations bathi kuzabasinda njengamabandla ukwenqabela abantu ukuzokhonza nxa bengahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wabe-ZHOCD abawungene izolo wokubonisana phezu kwesiqondiso esethulwe nguhulumende ngolwesibili sokuvumela abangafisa ukuyakhonza mathupha emacaweni ukuthi abamabandla kumele babone ukuba ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Unobhala jikelele wale inhlanganiso umfundisi Kenneth Mtata uchasisa kabanzi ngokuphume emhlanganweni wabo wayizolo.
There is need for clarity on who is expected to participate in church services because there is an age group that
kumele kuchasiswe ukuthi ngubani ovumelekileyo ukungena enkonzweni ngoba kulentanga vele engasoze ihlatshwe abantwana. Laba bantu ngabakho kusigaba sabahlatshwayo. Kumele kuchasiswe njalo ekuthini kulabantu abafuna ukuhlatshwa kodwa besehluleka ukwenza njalo ngoba bengakalitholi lelo thuba.
Been given a chance due to availability of vaccines.
Enye yalezi nkokheli yamabandla umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi akumelanga babanjwe ngamandla abantu ukuhlatshwa ijekiseni.
So you cannot force one to say you must be vaccinated if you want to go to church. Whose church?
Ungabe wabamba umuntu ngamandla ukuthi kumele ube ngohlatshiweyo ma ufuna ukuya enkonzweni. Uhulumende akanamandla lawa. Lapho sizethula imbiko, asephula ilungelo loluntu na elikusisekelo sombuso.
That is enshrined in the Constitution.
Umnumzana Dumisane Ndlovu, omunye wamakholwa esiKristu, ngomunye wabalombono ukuthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla okuhlatshwa ijekiseni.
Ngokubona kwami, I think baye befosa abantu indirectly. Because hey, akukho fevethi ukuthi umuntu, I mean, abantu bokuhamba abantu abavaccinatiwe kuphela. Wathi ifungafuni ukuvaccinate. Akusamelanga usonde.
Kodwa uhulumende uthi bazojeziswa labo abangalandeli iziqondiso abazethule ngolwesibili ezigoqela ukuthi abamabandla ezinkonzo kumele babone ukuthi abeza emacaweni ukuzokhonza amathupha kumele babe ngabahlatshiweyo amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 njalo bezilandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization kanye lezabekwa nguhulumende. Ekutshoneni kwelanga layizolo abantu abangamakhulu ayisichiyagalombili 800 batholakale bele COVID-19 abafika phose amachumi ayisithupha babo balahlekelwa yimiphefumulo abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,392 bahlatshwe ijekiseni lakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo kusitsho ukuba sebefika phose izigidi ezimbili 1,966,612 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe leli jekiseni lesibili. Abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,809 sebehlatshwe ijekiseni lesibili ngokutshona kwayizolo kusitsho ukuba sebesedlula isigidi 1,132,201 asebehlatshwe ileli jekiseni lesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edale lePhalamende. Iqula lomanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union ohlola ukuqhutshwa kokhetho lolu lithi konke kwenziwe ngemfanelo njalo bekungela kuqalibezela. Ugatsha olubona ngoqhutshwa kokhetho lwe-Electoral Commission of Zambia lubikwa lwazise ukuthi luzaveza impumela yalolu khetho ngesikhathi esifaneleyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu uncintisana lomnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo njalo kubikwa zindala zombili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Okusobala yikuthi abantu beZambia bafuna utshintsho ngendlela abaphume ngayo bevota. Kubonakala sengathi sebefuna ukuthi kube tshintshe. Abantu nxa bephuma ngendlela abaphume ngayo kwele Zambia kubonisa ukuthi bafuna ukukhipha umbuso kaLungu lo obevele ephila ehlukumeza abantu. So uHichilema lo ngokwesithupha engena ngokwesithupha njalo abantu besiza besithi bayamseka kodwa engawini ekhethweni. Kodwa kwala manje ngibona sengathi sokuyisikhathi sakhe manje. Ngibona sengathi uLungu uyayiluza i-election bazomnqoba. Siyabona njalo ukuthi usetshintshile indlela amasosha asebenza ngawo. Sewathathe wathi bangene kulezo ndawo ezingani zilodlakela. Lokhu kubonisa nje ukuthi uselungiselela ukuthi ayale ukuthi unqotshiwe. Kodwa nje yonke nje into ekhona eminingwana yonke esiyibonayo ikhomba ukuthi lo weqembu eliphikisayo angabe senqobile okhethweni.
Kuyikuthi ibandla eliphikisayo linqobe. Ubona ingani umnumzana Lungu engamukela yini impumela yokhetho kungabi lodlakela? Njalo uthini ngalokho asekujile ukuthi bekulokuqelibezela lanxa bekungaveli kubandla elibusayo?
Kuyabonisa nje ukuthi njengoba intambo zokhetho beziphethwe nguhulumeni okhontrolwa nguye uLungu, kuyamangalisa ukuthi angakhala ngokuthi kulokuqilibezela. Siyazi ukuthi khona ukhona omunye okuthiwa ufile. Siyazi ukuthi khona kungenzeka ukuthi asikwazi ukuthi khona ufe ngohlobo olunjani, kodwa siyazi ukuthi udlakela
lujwayele ukuthi lwenziwe yilabo abaphethe intambo zikahulumende. Ubulungu nje usebonisa ukuthi usesesaba ukuthi uzadliwa kulelo khetho.
Singathi kwezombusazwe kwele Zambia, ukuqhutshwa kwenhlelo ezifana lokhetho kuyafana lokweZimbabwe yini kumbe ele Zambia lingcono. Lanxa nje sibona ukuthi kuke kwacitshwa ubulembu be-internet.
Ukuqhutshwa kokhetho kwele Zambia masikuqhathanisa lokwenzakala kwele Zimbabwe, akufani. Akufani ngoba abeZambia sizwile ukuthi kulodlakela, kodwa udlakela lokhona alulingani nalolo esiyasilubone nxa kusenzakala kwele Zimbabwe. Abantu beZambia siyabona ukuthi avaliwe ama-internet, avaliwe Facebook, kwavalwa kodwa udlakela lwaseZambia ngani lungaphansi kulalolo esiyasilubone kusenzakala kwele Zimbabwe.
Lo umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxela eseSouth Africa. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa iCOVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Ikhansili yedolobho leJohannesburg kwele South Africa ithi umeya osanda ukukhethwa umnumzana Jolide Madongo osendo lwakhe oludabuka eZimbabwe yena uyisizalwane esizelwe lokukhulela eSouth Africa, ngakho kasiyo umuntu wokuza. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukukhethwa kukameya uMathongo olabokhokho abadabuka eZimbabwe sekudale ukungunguna kwabathile kwele South Africa. Besithi kungani bandla le-ANC livume ukuthi idolobho leJohannesburg likhokhelwe ngumuntu wokuza? Kodwa akokhuluma emele iCouncil leJohannesburg unkosikazi Nonceba Molwele uthi uMathongo ungwasemzansi.
The executive mayor has been born and bred in the country.
Umeya uMathongo kakusi muntu wokuza kodwa yisizalwane salapha esigcweleni.
So he's been in the instructions, so he is not a migrant. He is born of a migrant.
Le yinto egcizelelwa nguye uMathongo onguye okuveza ngesikhathi egcotshwa ukuthi okhokho bakhe badabuka eZimbabwe.
Mr. Matongo senior.
UMathongo omdala wangcwatshwa lapha eMzansi.
UMathongo uleminyaka engamachumi amane lesithupha 46, kanti ubesele minyaka elichumi lasishiyagalombili 18 elilunga lekomiti ekhokhela inhlelo ze-ANC eJohannesburg. Engakakhethwa kuba ngumeya nguye bephethe ugatsha lwezemali ekhansilini yeJohannesburg. UMathongo uthi lobanje usendo lwakhe ludabuka eZimbabwe, ukungena kwakhe esikhundleni akutsho ukuthi sekuzavunyelwa abakwamanye amazwe bangene elizweni ngokungekho emthethweni bahlale santando edolobheni leJohannesburg. Umgcini sihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukukhethwa kukameya Mathongo uthemba kuzovula ithuba lokukhulumisana ngelihlupho ezibhekane labakwamanye amazwe eJohannesburg.
Sicabanga ukuthi ukukhethwa kukameya omutsha wedolobho leJohannesburg kuzancedisa ukuthi silungise udaba lwabantu bokuza abalapha eSouth Africa, eJohannesburg ikakhulu. Kuzakwenza ukuthi sibuyele sibuzisise ukuthi i-desk leli lisebenza njani lama migrants eJohannesburg.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yenhlokomo yesizwe Trust umnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhangelele ukuthi umeya Mathongo abe ngcono kakhulu kulalo owake waba khona wayebandlulula abakwamanye amazwe umnumzana Herman Mashaba.
Kusinikeza i-expectation yokuthi sicabange ukuthi kumele ukuthi naye akubone kufanele ukuthi ancedise, hhayi ukubisela abantu emazweni abo but uku-regularize abantu. Silabantwana abaningi asebe-stateless here in South Africa that need to be actually assisted, especially in Johannesburg. So we expect him as the mayor to understand.
Umnumzana Mathongo uthi ubukhokheli bakhe buzasebenza katalala ukwenza iJohannesburg ibe lidolobho elincomekayo umhlaba wonke, kanti ke izisebenzi ezingamavila leziqhuba inkohlakalo ziza kuyahlala ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaNtulikazi eleMelika libeke owake waba ngumongameli wele Honduras uPorfirio Lobo Sosa nomkakhe uRosa Elena Bonilla Avila kuluhlu lwezijeziso zenotho ngenxa yenkohlakalo. Lokhu kutsho ubana uPorfirio Lobo, Rosa Lobo labenulia babili laba abasavunyelwa ukungena kweleMelika. UPorfirio Lobo Sosa, owaziwa njalo ngegama lokuthi Pepe Lobo, wabusa ele Honduras kusukisela ngomnyaka ka 2010 kusiya ku 2014. Elilunga lebandla le National Party, wangena kwezombusazwe ngomnyaka ka 1990, wakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli wedale lephalamende ele National Congress of Honduras. Ekuleso sikhundla umongameli Lobo wamukela izivumbathiso lezivalamlomo ayeziniwa zinhlanganiso lamaqembu ezigangi afana lelaziwa ngokuthengisa okudakayo ele Los Cuachiros ukuze amalunga awo athole ukuvikelwa ngabezombusazwe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe uSecretary of State Antony Blinken embikweni awulobileyo. URosa Lobo wetheswa umlando wokuchaphaza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika emalini ezazivele enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba aswelayo lesikhwama sikahulumende eyayihlelwe ukuqhuba inhlelo zentuthuko ngaleso sikhathi sombuso womkakhe. Watholakala elicala emthethwandaba waphezulu walelo lizwe, wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka phose engamashumi ayisithupha 58. Kodwa kenyakenye ngomnyaka ka-2020 kulomunye umahlulo wagcina isithi leli cala aliphathwanga kahle, ngakho ke kumele lithonisiswe kutsha, wakhululwa. Ngesikhathi engumama wesizwe uFirst Lady Rosa Lobo waphatheka emisebenzini yenkohlakalo eminingi kanye lokuchaphaza imali yelizwe ezithengela akufunayo, kutsho uSecretary Blinken. Imisebenzi yababili laba umfazi lendoda yabisela kakhulu emuva intuthuko yini lenhlalakahle yabantu baseHonduras kanye leyombuso wentando kaZulu. Ulobo akagwetshwanga emacaleni akhe lawa, kodwa umkakhe uRosa Lobo wayeseke wavalelwa nyakenye, wasekhululwa ngemva kwesiqondiso sokuthi liqale kutsha ukuthonisiswa icala lakhe. Abenhlanganiso ezimele yodwa e-Transparency International yesebenza ukuveza ezenkohlakalo emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo iyaphambanisa okwamagama intuthuko yomnotho welizwe, ngoba kungela abaphandle abangafisa ukuzotshala imali elizweni elile nkohlakalo. Izijeziso lezi zigcizelela ukuzinikela kweleMelika ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo lokungananzwa kwemithetho yelizwe okuyikho ukubuyisela muva intuthuko yaseHonduras, kutsho uSecretary Blinken. EleMelika uthi lizaqhubeka lisebenzisa zonke indlela ezingalithola ukuphathisa ekubunjweni kwesimo esingatshabalalisa imikhuba emibi enjengenkohlakalo lokujeziswa kanzima kwalabo abafunyanwa belecala lokuphatheka kuyo kulo mhlubulo kanye lasemhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Woza Friday namhlanje silomculi osacathulayo ozibiza ngokuthi ngumzala, kodwa igama lakhe lokuzalwa kungu-Onias Banda. Yena ke uhamba leqembu lakhe elizibiza ngokuthi Bulawa is Finest, abacula umdumo wemanyalo in piano music. Untungabele komo Studio 7 usethulela lolu daba.
Hello all over the world, I'm Zala. Today I'm going to sing about the Undertaker.
Leli lidlala telikamzala elakuqala lisizwa iphuma echolocho kodwa ihlabela ikwele South Africa. nansi izethula.
Honest Banda weBulawayo is finest. Nguye umsunguli weqembu leli. Liqale ngo-2017. Kwaba nzima laqala lapha ukuzinze ngikhiphe izingoma. Aze ngayenelisa ngo-2019.
Idlalate leli lilesihloko esithi Bulawayo is finest hot boys injalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Avenguni Ntombi kanye lale ethi Mthwakazi. Abafuna ukuthenga idlalade lakho balithola njani?
Abafuna ukuthola idlalade lami bangalithola kunamba lezi 064 060 5757. Awakathesi ngise South Africa eJohannesburg, yikho lapha engikhona.
Abalandeli ke ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngithi hayi, ingoma sezikhona nanzi, asizikholiseni. Litsho lapho ukuthi angalunganga khona ukuthi ngalungisa ngaphi. Lapho kuqonde khona kuyaba kulungile njalo. Then bese lifaka izandla ke ukuthi lami ukuze ngiphakame, ngoba ukuthi ukuze kuphakame ukuthi kutholakala abalandeli abangakuxhasa lawo lapho ohluleka khona. Sithengeni amafithi, singathengela sehambe bayadabha bekukho lokhu asabe kuyenza. Mina lithenga ama-original ukuze lathi sikhule. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni umzala leqembu lakhe leBulawayo is finest ngale.
osacathulayo umzala igama lakhe kungu-Onias Banda ehamba leqembu lakhe leBulawayo's Finest. Siyezwa lapho bacula umdumo wemanyalo lowamapiano. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usuhlelwe ukuqhutshwa kusukela mhlaka 23 Ncwabakazi kusiya mhlaka 25. Kuyaqhubeka ukubalwa kwamavoti eZambia ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo lokudinga umongameli walelo lizwe lamalunga edalele ephalamende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.